Ndokatamara zvikuru nekuti hurumende yaradza kusora vashandi vanoishandira zvakanyanyisa. Nekunyunyuta kwakawanda kusanganisira kunyunyuta neprocess yacho yavakashandisa kuti vazobuda nemari iyoyo. Manegotiations acho atakagara tataura kuti manegotiations asiri pamutemo, vachinegosheta nebazi risiri pamutemo rinonzi Apex Council. Zvavakaburitsa zvakare zvinoratidza kuti maticha anga asina kumiririrwa manegotiations iwayo, nenyaya yekuti tinonzwa vachiti vakatiwanira kuti tipiwe mari inokwanisa kuti taikalkulata ingaita $26. Mari iyoyo tikaitarisa nekutambura kwatiri kuita haina zvainoreva paupenyu hwevanhu, haina zvainoreva pakuvandisa upenyu hwevadzidzisi. Saka tine kunyunyuta kwakakurisa ende tinoramba zvakanyanyisa mari iyoyo kuti ingati increment.
Saka mune matanha amuri kuuronga kutora here?
Tatagara titori neurongwa hwekutanga kuratidzira kutanga mangwana mumashonaland west kuchinoi, tichiratidzira hurumende kutitumwa kwedu tine mamwe maprotest angachatika countrywide. Asi tazopostipona kubva mangwana nenyaya yekuti tiri mubishi rekuunganidza zvinhu zvekubatsira vanawo nevari kuchema vakaparadzirwa nemidziyo, vakaparadzirwa neupenyu kumanikaland. Tiri pakuchema kudai, taona kuti hazvina kukodzera kuti tiendere mberi neurongwa hwedu. Asi kutanga musi wa29 maprovhinsi edu ese achatanga kuita maprotest kumaprovhinsi kwavo vachienda kupublic service. Tibhilda for another national protest yekuti kusvikira muhoro yedu yakwanisawo kuti ticharararame semunhu, ticharamba tichirwisana nehurumende yedu kuti inzwewo zvichemo zvedu, tichishandisa nzira yekuratidzira zviri pamutemo mumastreets, kusvira taakuzorega kuenda kumabasa.
Zvaakureva kuti mushandi wepasi aakutambira mari?
Kana tichida kuisa kumaUSD angazwisikwe nevanhu vakawanda, maticha aavarage akutambira $146 pamwedzi. Tichitarisawo mune mamiriro aita upfumi hwenyika nemapurize ariko izvozvo, $146 iyi haitokwane. Kuti tichitarisa patsvagurudzo dzatakaita mwaka wapfuura, tikuona kuti mhuri nevana vashanu chaivo kuti irare mumwedzi wese uchipere vanotoda $1,150.